Mitoro yenhauza nhasi chipiri chivabvu 22 2018. Muri kuiverengerwa neni Evans Zeninga ndiri muWashington DC. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi havana kuuya kudare reparamende, uko vange vakokwa nekomiti yedare reparamende inoona nezvezvicherwa kuti vataure nezvenyaya yeuori unonzi wakaitika kwaChiyadzwa. Zimbabwe Human Rights Commission inoparura gwaro remamiriro akaita nyaya dzekodzero dzevanhu, ichiti mapurisa ndiwo anonyanya kutyora kodzero dzevanhu munyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voita musangano kwamarange vachivimbisa kuti vanhu vane nzvimbo dzine zviwanikwa vanofanira kuwana chouviri kubva mazviri. Vakafanobata chigaro chegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaSimon Kayamoyo vanoti mutevedzeri wegurukota rezveupfumi vaTerence Mukupe vakakanganisa zvakanyanya apo vakaudza vanhu kuti mauto haasi kuzotenda kuti mutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vatungamire kana vakakunda musarudzo. Zimbabwe Electoral Commission inoti vanhu vari kuenderera mberi vachinotarisa mazita avo pagwaro revavhoti idzva reBVR. Ukuwo Zimbabwe Election Support Network ichiti pane zvimhinga mupini pano neapo. Mutambi wenhabvu Knowledge Musona ave kuenda kunotambira chikwata chepamusoro-soro kuBelgium cheAnderlecht. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa nyaya yegungano reZim Expo iyo iri kuitirwa kuMassachusetts, uko zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichizeya nyaya dzemabhizinisi nebudiriro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kutifarira pafacebook page redu reVOA Shona.